Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 9 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvafamba zvakanaka maningi ende tinofarawo kuti President vazotumawo marepresentative wavo even Vice President Muhati vatumirawo representative wavo both vazoisa maflowers and also chief secretary to the president and cabinet vatumirawo maflowers zvavo and that is above what they had already done in support.
Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo yebyelection yekutsvaga mumiriri weDzaka East. Nengo nhatu dzebato remutwakazi Republic Party dzinowanikwa nedare remuBulawayo dziine mhosva yekuvhiringa musangano wakaitwa gore rapera. Indwe mimwe emisoro inaudzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Munyori aive nemukurumbira munyaya dzemitambo vaSteven Chifunyise varadzikwa nhasi kumarinda eGreendale muHarare zvichitevera kushaya kwavo nemusi wemuvhuro mushure mekunetseka nechirwere chegomarara. Hurumende yabatsira nekuvigwa kwavachifunyise avo vangava vane makore 40 ekuberekwa. Vachifunyise vakashanda muhurumende kwenguva yakareba vakamboitwa munyori webazi rezvedzidzo netsika. Vaizivikanwa zvikuru nenyaya dzekusimudzira mitambo uye ndo vakavamba chirongwa chevechidiki chemitambo cheChildren's Performing Arts Workshop kana kuti Chipao. Vataura vakamirira mhuri yekwaChifunyise vaDennis Chifunyise vanoti semhuri vanotenda zvikuru nerubatsiro rwavavana kubva kuhurumende pamwe nekuhama neshamwari pasi rose. VaDennis Chifunyise vanoti semhuri varadzika muti wanga uchipa mumvuri pamwe nemichero uyo vasingakwanise kutsiva. Mushakabvu vasiya vana vatatu vavakaita nemudzimai wavo wekutanga amaitisa Chifunyise avakashaya muna 2004 kunyanga hazvo vanga vaine vana vakawanda vekumhuri yavo pamwe nedzimwe mhuri vavanga vachibatsira. Vasiyawo mudzimai amai Philipa Chifunyise avo vavakaroorana navo muna 2016. Tatanga nekubvunza vaDennis Chifunyise kuti basa rekuradzika mufi rafamba zvakadii.
Rafamba zvakanaka maningi ende tinofarawo kuti President vazotumawo marepresentative wavo even Vice President Muhati vatumirawo representative wavo both vazoisa maflowers and also chief secretary to the president and cabinet vatumirawo maflowers zvavo and also permanent secretary for public affairs commission vatumirawo maflowers zvavo and that is above what they had already done to support the family.
Tinoona kuti hurumende yakanga yatora mutoro werufuru ichiti ndo ichabatsira pakuchengetedzwa kwavachifunyise ndo zvavabudirira kuita here nhasi?
Sure, vakabatsira and I think vachiri kubatsira until we are done.
Pakanga pakaziviswa kuti paimirirwa mwanasikana wavachifunyise muzvare Chipo Chifunyise vakakwanisa here kunge vachizosvika munyika?
Akasvika Zuro Masikati tichitotora mutumbi wavo kubva kunyaradzo tichienda kuchata in the park where the artists different organizations and artists paid their tribute kuna wachifunyise.
Tishitari sawoyi mise mure kwa chifunyise, marasikiru watakadiyo nekusha ya kwa wachifunyise.
Hey, you know what? It's like you're saying the fruit tree that was feeding the whole family has gone. And now, yeah, I'll tell you, it's a big, big challenge. Tarasikirwa, when we can't fill up the gap, Piasara, he was the father figure. I mean, he was the whole family in one.
Tinona kuti vachifunyise vanga vaita hama neshamwari nyika yose nepasi rose. Kuburikidzawo nemabasa avanga vachiita ekuita zvemitambo nezvimwe zvakadaro. Muchakwanisa here semhuri kuramba muchizviendesa mberi?
That's a big one. Tichaedza, for those who reach out to us, who acknowledge, but I'll tell you what, it's an impossible task. Babaka, vachifunyise, vavari munhu wekuti was available for anybody, even Susuvana, pane pataito was very jealous because of the fact that he didn't have enough time for Asuka because he would support children who are outside the family and even the clan. And I mean, he was just all over. Tingataure edu, kudatichiti kutamba mbakuka, kudahudi izosinusulizi. But when we talk about wisdom, no.
Avanga vari mutauriri wemhuri yekwachifunyise vaDennis Chifunyise vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoreswa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudzo by-election yekutsvaga mumiriri weZaka East muparamende. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vane magwaro atambirwa nedare renomination court ndevadirectoramba veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaClement Shiduwa veZANPF, vaLazarus Mubango veFree Zim Congress pamwe navaClement Chavarika veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA. Mukuru wakufamisa kwa basa mzimbabwe election commission kana kuti Zeki Mudunure Masvingo vazi ekspudurai vati kunyoreswa kwa vachakwikwidza ava kwaita zvakanaka pasina zvanetsa.
Vatatina huu varikukwikwidza pa Saka constituency vana vabva kumapato mana akasiyana siyana. Wokutanga tatina Charamba Derek nokudza meso ndewe MDC Alliance vatevera ndevachavarika Clemens VNCA tozoita Misti Chibiwa Clemens VNPF na vamubango Lazarus VFree Zim Congress Party ndo vachakwikwidza kuZaka East constituent musi wa 21 September 2019. Zvinhu zvafamba zvakanaka vose vauya nemanhingini mapepa avo akaita zvese zvazviri in order. Zvafamba zvakanaka chaizvo.
Vacharamba veMDC vaudza vatori venhau kuti vanotarisira kukunda musarudzo iyi kunyange hazvo bato ravo rakambokundwa musarudzo iyi gore rapera.
Pasarudzo dziri kutevera semusangano wangu gara kuchitonga sitira gara riri redu rezanupiyefu. Saka handitarisiri kuti tinoita any challenge because traditionally rangu gara riri sitira rezanupiyefu. Zvinhu zvatiri kutarisira kuita kunyanya kuZaka East chekutanga inyaya yemvura because mukatarira maareas atinawo ward 20 kwaNasboa then toenda kwaChirombo kune challenge yemvura then tine dambudziko remaroads. Iye zvino izvi tingati nhasi ndatoona ripoti yokuti mataxi for a distance ye 57 kilometers vakuchajwa $45 transport. Saka seZANPF iye zvino takatarisira kuti distance yokubva paJerera kunosvika kwaBenzi kunofana kuprovidwa masupo arikuya
vange vakamirira nhengo ye NCA vanyasazvo vatiwo vatarisi kukunda musarudzo iyi kunyange vari kukwidza nekuti ZANU-PF yava nemakore echikunda munzvimbo iyi chigaro chezaka East chakasara chisina munhu mushure mekushaya kwevaimirira nzvimbo iyi muparamende vakaton gumbwana muna chikumi mune imwewo nyaya mhuri dzinosvika gumi neina kumasave dzava nemazuva mashanu dzichigara pamhene mushure mekudzingwa mudzimba dzegas mine dzavaigara nedare redzimhosva reko vachinzi dzimba dzavo dzakatengwa nechikoro chepamusoro chegirl zimbabwe university vagari vemusha wechemberi vaive vashande vemugodhi uyu uye wakavharwa kare vanoti vari panguva yakaoma apo vana vavo vari kubata panze sezvo vasina kwekuenda mumwe wevagari vataura nestudio 7 vaedmore munyanyi vati vave kutyira upenyu hwemhuri dzavo sezvo vari kurara panze uye vakatarisana nenhamo yekushaya chikafu
ndinoseenza mugesi maini ndikatora pezheni zvinoti adzingwa mudzimba azvinyaya yakaenda kudare marhiwa motori nechikwereti chokugara mumba imomo mamusi saka takangogara panze kubva tuwa 4 kusvika nhasi tongori panze hatichatozivi kwokuimbisa nevana nyaya dzakaenda kumatare matongerwo acho ndo hatisina kunzwisisa kuti akafamba sei saka izvozvi tinokutotambura hatitozivi kuti toenda papi nevana todii nhumbi dzedu dziri panze saka inotoribatai izvozvi tinongori panze kana chokudya hatina pokugeza chaipo hapasi kuwanika ende pavaibvisa vanhu vairova vanhu
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regirl zimbabwe university panyaya yevanhu vakabviswa mudzimba dzavange vachigara ndakamira Studio 7 masvingo ndini Gadri Maramba
sangano rinomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kugara nekushanda musouth africa reafrican diaspora forum rinoti rine urongwa hwekusungisa hurumende yesouth africa nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi zvisiri pamutemo uyewo kubvumidza mapurisa kupinda muzvitoro zvevabva kure ava achisecha asina magwaro anovapa mvumo yekuita izvi kana kuti masearch warrant sachigaro vesangano reafrican diaspora forum Dr Vusumuzi Siwanda vanoti sangano ravo riri kukurudzirwa nevakasungwa ava kuti rivamirire mukushungurudzwa kwavakaita vanoti pavanhu mazana manomwe vakasungwa nemusi wechitatu mazana maviri vanga vaburiswa muusungwa kusvika pari nhasi uye pavanhu ava pane zvizvarwa zvezimbabwe zvinodarika makumi maviri mapurisa akasunga vanobva kunze kwenyika ava muchirongwa chinonzi chakanga chakanangana nekuchenesa mukati meguta rejohannesburg mutungamiri wedunhu regauteng vadeft makura vakazivisa kuburikidza nedandemutande retwitter kuti mapurisa akawanawo zvombo zvakasiyana-siyana pamwe nezvigadzirwa zvinonzi zvaive nemazita ekunyepera studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita naDr Siwanda
nezuro takaenda kumapurisa nemalawyers kuti tinonyatsonzwisisa kuti nyaya yacho ingagadzirwa sei because zvainyatsonetsa panyaya iyoyo ndeyekuti pane vanhu vakawanda vanga vasungwa asi vane mapemits nemaasylum documents saka chakazoitika ndechekuti kubva makuseni takanga tichitaura nemapurisa akatiwo aiwa nevanhu vekuhome affairs vanga vasingatenderwi kuti vataure nemalawyers kusvika vapedza administrative process kusvika kuma2 makuseni nhasi uno papasati pane vanhu vanoburiswa asati akuziva kuti vanhu vachabuda nekuti takanzwa kuti about 200 home affairs yanga yavaprocesa zvikaonekwa kuti mapepa avo ari right asi chakazodelaya process chakava chinhu chakatinetsa zvikuru yanga yanyaya ichi yemafingerprint nekuti takazonzwa kuti vanhu vaya vakunonotswa nokuti vakuchekwa mafingerprints kuti havana macriminal records here asi kubva kumapast 2 to 3 makuseni vanhu vavatanga kubuda and zvikufunga kuti vanhu vabuda vese vanosvika ipapo paalmost 200
pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadii muvanhu vanga vakasungwa iva
zvinofunga kuti panhamba yatakaona pamagrupu atakaona nevamwe vatakabatsira netransport nezuro takaona vanhu vanosvika 20 already pavakaburiswa nezuro
mati mazowana here tsananguro kubva kumapurisa kuti sei vakaita mareidza vakaita kuvhara zvitoro nezvimwe zvakadaro
nezuro makuseni takatomboedza kuti titaure nevanotaurira mapurisa vamatapelo peters hatina kuwana minduro tikazonzwa nevatori venhau vatapere nhau vanotaura kuti vakabvunza minista nemusi wechitatu pavaita mareidzi kuti ko mune search warrant here yekuti muite sei muite maseki zamuri kuita tikanzwa kuti aiwa vakati mitemo mitemo saka chatukona ndicho kuti zvinenge zvekutonga kuti maseki akaitwa aya anga asiri mumitemo nekuti vanga vasina maseki warani zvikuru zvikuru zvekuti vavhurire zvitoro zvevanhu ende kusungwa kwakaita vanhu chimwe chatakaona nezoro ndechekuti vanhu vanga vakasungwawo nemapasipoti avo vakatosainiswa zviri pamutemo mapepa aiti iwo vanotenda kuti ndo vaitema motokari nematombo uyezve kuti mapurisa paakavasunga akavabvunza kuti mapasipoti nemadhokumenti avo ari kupi vakati havanawo iwo vanga vakavatakura saka tiri kuona kuti home affairs nemapurisa vari kuedza kuti vatsvage nzira yekuti vajustifye maitiro avo kuti vasazviwana vachisungwa nemitemo
saka imiwo sesangano mune matanho amuchatorawo here
hongu matanho anotoripo nenyaya yekuti vakatowanda nezuro vakatobuda ivavo vanotoda kuti tiite lawsuit against the state yekuti vakasungwa zviri pamutemo vakavharwa zviri pamutemo right to freedom yavo it was infringed nekuti vakaitwa deprived freedom yavo nenzira isina kunaka
vanga varisa chigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vachitaura vari parunare muSouth Africa neStudio 7 yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza pamugano wenyika muRwanda vawedzerwa zvakanyanya kumugano wenyika iyi neDemocratic Republic of the Congo. Vanhu vakawanda vemuDRC vanga vachida kupinda muRwanda vachirambidzwa zvichitevera kupararira zvakanyanya kwechirwere cheEbola muDRC. Mapato anopikisa Malawi eMalawi Congress Party neUnited Transformation Movement ari kubatana kuitira kuti arambe kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa 21 Chivabvu. Mapato aya achiti sarudzo iyi yakabiridzirwa. Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Bona. Zvana.
Zvona kuti mambo maParastenberg.
Pari kudodiko Parastenberg kuSouth Africa uko?
Tiri kuzviona siyakini operation ichiri haiwa undercover but ichiita zvoti ite national operation yavada kuzoita yekumbo screena vanhu I think saka kumboverengana pachavo. Tiri kuona pane vamwe vandotoziva vakabakwa mazuva pera waya. Saka asi vachiri iko kuHome Affairs saka social media inobatsira tete mazvilasi. Pana zvekwadi.
Asi
zvavo pamunhu. Kuti zvakangopa nedanga remuriwo remukicheni rinoshanda kucheka muriwo kuchekera madomasi neonyeni asi rinokwanisa kutochekawo chigumwe chemunhu saka kana kutokuvadza munhu kana kutourayiswa munhu kuchaniswa pakuuraya munhu saka zvinobva nekuti washandisa hawo kana ukashandisawo zvakanaka kuwana mikana yemabasa ekuenda kuvana chikoro ekutamaassignment vachididi zvinoshanda tezvatikozotikwatira kutaura neni kasaziva zviri kuitika munyika kuti nyika yanyu yezimbabwe ine matambudziko akadai tizokuziva tiri social media
system marvelous muri kutaura nadisciple Gilson Madanire.
Aiwa makadiko disciple muri top 10 yedu panapa.
Pari zvino ndiri kupolo kwani South Africa. Ndangotaura zvangu panyaya yeFacebook kuti Facebook nesocial media ine zvangu ndozoona zviri zvinhu zvakanaka chose. Panyaya yekuti mukana dzokutarira yeke zvinokubvira pavakabva vangopinzana uya yekuti unogona kuona mavhidhiyo. Unogona kuona vhidhiyo rausina kumboona zvimwe zvinhu zvichitika. Unogona kutodzidza ipapo chero zvingava zvinhu zvakaipa.
Hello, Mukhira Sesimane.
Aiwa taswera kuti kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura naYezwe ari kukadoma.
Tipeiwo pfungwa dzenyu sevasikana vechidiki. Social media iyi yakanaka here, yakaipa here?
Ah, ndiri sendi ndinoona sekunge social media yakanaka zvinoenderana nekuti unenge uchiishandisawo sei. Ndiri sena hangu ndinoiwanzo kuishandisa pakuita zvebhizinesi kutenga nekutengesa nekungozotorawo nehama neshamwari. Ndinonyanya kushandisa iWhatsApp kanyora zviri kuitika nyaya kwerudo. Ndichasongana nevanhu vakawanda vanenge vachikomenda, vamwe vanokudza zvinobatsira, vamwe vanokurudza zvinorwadza. Chekisende yekuti kana uchinge wasangana nezvinorwadza ndopaunozonzwa kunzi mumwirano kuti azvitsungirira anwa mushonga nenhau yekuda kuti relationship yake anenge akainvolva social media.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvechicken in neblack rhinos zvatarisana nemukana mukuru wekutungamira makwikwi ecastle lager premier soccer league. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chemwe chezvikwata zviviri izvi chiri kuenda pamusoro petafura yecastle lager premier soccer league kana chikakunda mumutambo wacho sezvo FC Platinum iyo iri pamusoro isina mutambo munyika svondo rino. Magamecocks nechipembere vanokwanisa kuenda pamusoro pePure Platinum nepoint imwe chete sezvo pari zvino zvikwata izvi zvine mapoints makumi matatu, FC Platinum yacho ine mapoints makumi matatu nemaviri. Asi Chicken Inn neRhinos hadzina mitambo yakapfava nemugovera sezvo Magamecocks aine rwendo rurefu kuenda kunyamunga stadium kunosangana neZPC Kariba. Rhinos yacho iri munzira kuenda kunosangana neHighlanders iyo isati yarohwa kubvira Mandla Mpofu atora basa reurayiridzi kubva kuna Madhinda Ndlovu. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaJealous Mushusha vanoti vari kuona Chicken Inn iri pamusoro petafura panopera mitambo yesvondo rino.
Chicken Inn chatokodzeredzota kuti ipinde pamusoro apa paPlatinum nokudinge iri nane maZPC kutamba kwairi kuita haisi kutamba zvirikol system saka inogona kurohwa ipapa kutasava ZPC inorohwa yotora mapaindi ese Chicken Inn yoenda pamusoro.
Asi mumwe muteveri weHighlanders vaLawrence Wekwete vanoti havasi kunzwira tsitsi chipembere vachiti ivo Rhinos inorara chete mubabha fields nemugovera.
Kozo hebeti maruva anga mbuimotivheta zvaini but haikwanisi kumira mubiyo nesapoti inenge irimo nevakomana Highlanders vanenge nesapoti yavanenge vakawanda Highlanders kurova.
FC Platinum iyo iri kuMalawi uko iri kumirira nyika muCAF Champions League ichatamba mutambo wayo neHarare City nechitatu. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechishanu haina mutambo zvekare asi ichatambawo nechitatu netriangle iyo iri kutamba mutambo weCAF Confederation Cup mukupera kwesvondo. Asi Capes United iyo iri pachinzvimbo chechina iri kunanga kwaRusape uko iri kusangana neManika Diamonds nesvondo iyo ichangobva kutandanisa murayiridzi wayo Luke vahombe Masomere. Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri muRufaro Stadium nesvondo nemuChowani Stars iyo iri kutatarika uyezve iri pachinhano chegumi neshanu. Dynamos iri pachinzvimbo chechinomwe. Mimwe mitambo iriko nemugovera yakamira seizvi: Yada vs Wange, T1 vs Herentals. Zvichakadaro makundano eBarclays English Premier League ari kupfunga idza utsi svondo rino. Mutambi wemuZimbabwe Mavelas Nakamba achitarisirwa kutamba mutambo wake wekutanga apo chikwata chake chitsva Aston Villa chiri kushanyira Tottenham. Nakamba uyo aitambira Club Brugge yekuBelgium akatengwa nemari inoita iyo mamiriyoni gumi nemaviri emapounds zvekuti ruzhinji rwemuZimbabwe ruri kutarisira mutambo uyu zvakanyanya. Nakamba uyo aimbotambira Bantu Rovers inhengo yemaWarriors eZimbabwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. West Ham vs Man City, Newcastle vs Arsenal, Leicester vs Wolves, Burnley vs Southampton, Crystal Palace vs Everton, Watford vs Brighton, Bournemouth vs Sheffield United, Man U vs Chelsea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8pm, apo tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Kambo, the reason why kubva kuna baba Harare, anzi ndo varidzi veguta reHarare, baba Harare, kachuya kwa muri kachibwa kuno ku Studio 7. Tavatashuka kumagumu chirongwa chedu. Sezungu edu ya pira rikaiti mbotarisa misore na uzanase. Munyori aivene mkurumbira mnyadze mitambo wa Steven Chifunyise. Varadzikwa nasi kumarinde Greendale muHarare. Nengo dzemapato mana dzakwanisa kunyoresa zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze musarudze by-election yekutsvaga mumiriri weZaka East muparamende. Nengo nhatu dzebato remutwakadzi Republic Party dzinowanikwa nedare rebulawayo dzine mhosva yekuvhiringa musangano wakaitwa gore rapera. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.